Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 30, 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC nereCCC. Zesa yovimbisa varimi magetsi kutanga mangwana. Ii ndiyo mimwe msoro ye nao dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora nereCCC rinotungamirwa nava Nelson Chamisa vachirwira ofisi yebato mudunhu reMashonaland West. Mapurisa anga akapakatira zvombo atozodaidzwa kuti amise mhirizhonga akatomboridzira pfuti mudenga. Vamonzora vange varipo vachida kuita musangano nevatsigiri vavo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Asi tabata mutauriri wavamonzora vaLloyd Damba.
Kaka kana muna abuda kwa musha abude ni musha wese kana utukubida ni enea diesi. Kana yu wafungu watu wakuta sabuku, aurambu aubu wakisa sabuku haripo. Kaka property iliku chino inde yedu, property iliku bila wae inde yedu. Kaka isi kita kuta msanga nupaya ndi kubwa kwa wakuma na isi kwa bote 10. Wakati iba ika property ndi CCC. Wakitana kubunza kuti property ino kwa wakuta CCC, say ini kuti CCC ini gurea fongo. Plaza mapepa zi ensi arima wakuma MDC. Matepa zeese alikuwa sabaya general kwese mkenda kumateto zizi properties alipo ni MDC. Kaka wakuma na awasa nao kata matuko kwa hivyo mtangano, wachi disrupt meeting. Kaka mapulisa ndogo bazo huya ndogo bazo wa dispesa ndogo zilafuti mdenga. Duma virawasto ita ipapa.
Asi, iwo waruguti nyayai ichiri pamberi pe matare wa damba nekudaru wanga wachiti wa huya wanga wasina mapipa kakwana?
Kana inyayari kumungeri kwa matare kwa mapipa huna. Kana mchiti mapipati na akakwana, ini takapulisa mapipazi, ese, imbori defense ya wawo kungoonza, pambori pedare, ini ae nandu ya wawo kutawura. Iwa wano zaoti mapropati za asa hao, wano zaoti mapropati za MDC. Iwa kutu mapipazi, ese, chakenda wukoti, zili lofu, kutu wa defense zili lofu. Iwa wawo kuna mbakubwa zili lofu. Saka towa itase, tochi ema.
Koza wawo kutu wawo ve MDC ndo wawo ya vai ne marori ne matombo.
Tinogoya sei marori nematombo yevato svika pakati pemiting hati matuti has been now mavideo tinawo kana muchita mukomande nokupai idai kunzi studio 7 ireka iTV station tinokupai but studio 7 haisi TV station asi mapictures atiko arilisa pamagroups ese emareporters hatingagoya nemarori nematombo iwo ati svika tiri pakati pemiting ende mapurisa anokwanisa kuipleta izvi nembe yechaji aripo tinogoya sei iwo asvika takagara
pane vakuvara here sekunzwawo kwamaita.
Wongu tina honorable Chururu, our member of parliament for Manicaland, wario deputy national chapters in the Mazemai, wati ya nganema to, maishu uro wakwara, niko jizaina hospital.
mutauriri vamonzora valoid damba vachitaura vari parunare kuchinoi sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera tabatawo nhengo yetriple c vatawanda bvumo
haisi nyaya nyowani yaitika kofi kubva kugara nekugara timu yamonzora yagara ichida chaizvo chaizvo kuti itibhutire maofisi vakambotanga kuenda kumakoti zvikaramba iye zvino vakatohaya nemarori nemarori kuti vauye kuzoti vabvute ofisi but vagari vechinhoyo varamba kuti no hazvifaniri kunge zvichidaro
saka hapana akuwara here
pane vakuwara but information yacho hatigoni kuti itaure pari zvinhu kusvika taverified number vakuvadzwa because vaita zvokuhaya marori vachitanda matombo zvakaipisisa vatanga vachikora kiye pagedhi but the situation is now under control
saka mapurisa apindirawo here zvaafamba sei
patanga nyaya iyi taenda tikanoripota kupolisi tikavanotify kuti ndo zviripo pagiraundi saka tavanotifya kudaro iyoyo kwamonzora vacho vanga vasinawo paperwork yavakabata mumaoko inojustifya kuti sei vari kuda kuuya paofisi saka isisu chataita isusu kuramba kuteerera zvavangaitaura because vanga vasina basis or even mvumo yacho yekuti vangasvike paofisi pakaitika zvesei zvitaripota kudaro mapurisa anga asati asvika pasini kuti vaone kuti chii chaitika saka tichiri kupesuwa nyaya yacho nayoyo kuti titore malegal channels akaringana kubudikidza nezvaitika izvi
asi ndiani chaiyemuridzi wehofisi vabvumo
iyi nyaya ichiri kumakoti sekuziva kwenyu saka zvinotinetsei kuti nditaure pano pamhepo kuti mahofisi ndiani because inyaya ichiri kumakoti tiri kuongororwa nemakoti yakapiwa judgment ikaitwa communicate but hatisati takukwanisa kuti titsanangure kuti ofisi iyi ndeyani but chiripo ndechekuti vagari vechinhoyi vanoziva kuti muzinda wetriple c ndokwatinoitira misangano yedu ikoko hapana haizi sikiniti hapana asingazvizive izvozvo kutouya kwavo pakati peusiku vachida kutraya kumenedzera zvinoratidza kuti vanotoziva kuti vanofanira kunge varipo ndeavo taipanga pari pavo vanhu pekuti vangadai vachigara ipapo but pane malegal channels akaitikwa nemaexplanation akaitikwa nezvakazotsiridzirwa kubudikidza nekuti tizoramba tiri paofisi ipapo
saka kurwisana uku kwaitika kumanguvai
kurwisana uku kwatanga kumakuseni zvekuma10 vambotiuyei vauya kudaro ndobva vadzokera ndobva vamboenda kupolisi ndobva vamhanyamhanya nene vazoti payapayapaya kumaafta tko ndobva vazouya manje vakawanda nemarori vachirwisa vanhu vanga vari paofisi ipapo
nhengo yetriple c vatawanda bvumo vachitaura vari parunare muchinoi mutungamiri werimwe sangano revarimi rezimbabwe integrated commercial farmers union kana kuti zicfu amai maiwe pgt vanoti kutanga mangwana hurumende yavimbisa kuti ichange ichiwanisa varimi vegorosi magetsi uye mvura gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vakaudza vatori venhau kuti zimbabwe gore rino yange ichida kurima gorosi rinosvika mametric tons zviuru mazana mana nemasere kana kuti 408 metric tons kudarika zviuru mazana matatu nemakumi masere akarimwa gore rapera kana kuti 380,000 metric tons mukuzeya nezvenyaya iyi tabata amai gt kuti tinzwe zvizere
tinangoti magetsi anenge aimprove sekupomiswa kwatakaitwa nevezesa kuti magetsi achange ariko kubva musi wa1 asi tinoona kubva patakaita meeting zvonge akapera tiina pemseki dr basera magetsi aakutombowanikwawo unotomboitawo kana mazuva mairi matatu asina kudzima saka paane improvement yakati kurei kudarika zvazvanga zviri nekuti magetsi anga akungowanikwa usiku chete dzimwe nguva unoawana kuma10 kusvikawo kuma4-5 am anenge adzimwa but iko zvino akuita nemazuva kuti mamwe mazuva vanombodzima mamwe mazuva unoawana unogona kusvikira nawo mugorara aripo
saka musangano uyu wanga uri webazi rezvekurima nevezesa vacho nevatungamiri vevarimi
musangano uyu wakanga uri weministry yeagriculture nevanorimisa varimi kutingati veagritech kozoita vamiriri vevarimi mafamasi union namafamasi vakanga varipo zvekare pamusangano uyu vanomirirawo zinwa nevanomirira magetsi vezesa vakanga varipo. Saka wakanga uri musangano wakaita kuti pave nekutaurirana kunoita kuti tione kuti kurima kunorimika uiti zvisina kuti magetsi anodzima uye mvura inge iripo. Tikatarisawo vezinwa vakanga vachitaurawo kuti madhamu mazhinji akanga akazara, saka mvura iriko yakakwana yekuti varimi vadiridzire. Vezesawo vakaindisa kuti magetsi achange ariko.
Ko, panyaya yezvikwanisiro makwanisa kuzviwanawo here? Uye takanzwawo ivo vabhasira vachiti pane matrakita akaiswa kumatunhu ose kuti varimi vatange kurima.
Hongu, matrakita aripo. Dambudziko nderekuti vakanga vachichaja vanohaisa matractors vanga vachichaja namahesolas chete, vasingatarisiwo kuti murimi anga achiwanawo maRPGs iri mari yomumwe.
Mukuru werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai Maiwe PGT, vari parunare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mambo Charles vechitatu vari kugadzwa svondo rino vanonzi vari kuda kuratidza kuti vanokwanisa kubatanidza marudzi nezvitendero zvose pasi rino, sezvo vakoka vakuru vemakereke echibhudha, Hindu, maJew, maMuslim, maSikh nemamwe. Mabishop echidzimai anenge aripo kekutanga. Muzuva ravo rechitatu nerekupedzisira vari muHungary, uko vari kushanya, Pope Francis nasi vatungamira urongwa hwemas muBudapest, uye panga paine zviuru nezviuru zvevanhu kusanganisirawo mutungamiri wenyika iyi amai Katalin Novak nemutungamiri wehurumende vaVictor Orban. Pope vakurudzira vanhu kuti vabatane. Vakateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma
Mashi Guns from YPTZ tingamira ubekare chibiti rinonzi Young People's Program Zimbabwe Youth Association.
Right, mungatudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino kusimudzira vechidiki?
Tine urongwa hwatakauya nawo sevechidiki tikavhura maprogramu yatiri kuti maCommercial Youth Centers, anova iyo iprogramu yatiri kupa pekushandira kune vechidiki vachangotanga kupinda mumabhizimusi. Iko zvino vazhinji vacho vanenge vasina makambani akarejestwa, vazhinji vacho vanenge vasina even kutora any action or formalization mabhizinesi avari kuita. Saka zvatinovaita, tinovapa mukana wekuti vapilot maprojekt avo ma facilities edu atinao. Kana wapailota tunawapamika na yefuable plans la chika pailota yao. After 3 months, isusu nebumbiro ore Zimbabwe Youth Council inoweyo ite parent organization kwa chiri. Vane urongwa wakaita ni companies yukube chira HBiki kuregister ma companies zilichipa under the presidential mandate yaka initiate kwa nguwa ye lockdown. Saka ni nasi ichiri kurana uye tini HBiki wa kiku assistant register ma companies after tambo waisa puma pilot kutione tina benefits au arrivable kushika pati. Saka ni urongwa kiku manyanao ziko zino.
Mungatu za kuti muri kubatsira vechidiki vakawanda zvakadii?
Vechidiki vakati wandei vakupfuura more than 50 right now. Vakada kwanisa kuregista maorganizations avo right now they are functioning very well. Vadyudi vacho takatova release kuti vane mabhizinesis ariwo established. Saka vaakukwanisa kumirawo vega even kune mamwe maprivate institutes anenge vachishanda navo. Saka ya kukuita zinoda kisa singaiti ku area iyo. Inova iyo chini wani chataka wana mika mizi chisiri kukonsidwa. Chikiti ya zingi chikusanga na ndambu zikore kuti yes, Zimbabwe it's open for business but we are not accessing ma facilities equity to the business rush. Besides kuti issue capital because some of us ma capital to now but kuti uzotanga kuita business racho kuti uwane facility inokwanisa kuaccommodate. That's where the challenge is coming from. Saka isu sevechidiki takabva tagara pasi tikati hano sema young entrepreneurs zvatingaita panapa ngatishisiye musoro pangu tochitsvaga mafacilities isusu since tinge tine bumbiro rechidiki rine mapepa akakwana tochitsvaga mafacilities atine chibato nida mayoung entrepreneurs is who are coming in into business then we assist them from grassroots vosimuka tichienda navo kusvikira vakura mubusiness.
Mati makabatsira vamwe angade kusvika kumakumi mashanu kana kuti 50 mungapi here muenzaniso wevamwe vamungati vari kuita zviri nani?
Okay, tine imwe mienzaniso yatinayo seizvezvi pane boka revechidiki rinonzi Zimbabwe Grant vanoita zvemodeling. I think they have hosted more than 5 events now, my national events. We have got the girls vanoita ma cosmetics and beauty. We've got varikuita ma graphic designing, programming. Ndakwanisa kuita missionary mazita asi ya tine vakati kuti
totarisawo kuti zvamuri kutaura izvi zvinoda unyanzvi hwepamusoro. Saka munoita sei kudzidzisa vanhu ava? Munombodaidzawo vamwe vane mabhizimisi here kana kuti mungatsanangurira kuti zvinofamba sei?
Zvatinoita tinoronga maprograms atinobedza mamwe maorganization, mabank nemamwe maprivate companies vatinochiunganidza votibetsera kudzidzisa kune vechidiki vedu from kubva maentrepreneurship skills, mabusiness management, mafinancial inclusion. We've got those guys like Index Invite, the likes of Wana Youth and Power Bank, Wana Women's Bank, we've got Wana Old Mutual, we've got my private companies, Wana First Mutual, but she can send them out with what they say to nature.
Asi nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi zviri nyore here kuti munhu akwanise kuti anyatsotange bhizimisi?
Inini chandinotenda ndechekuti zvinhu hazvimambobvira zvaita nyore kubva zuva rekutanga. Asi iwe munhu ndiwonotoita kuti zvinhu zvive nyore.
Vanenge vachida kuonai kana kuti kutaura nemi vaine pfungwa dzekutangawo mabhizimisi kana kubatsirwa, vanokubata ipapi?
Right, vanoda kutibata, vanogona kutibata panhamba dzedu dzinotidzo 0774-099-571 kana kuti vanogona kutumira email paemail yedu inoti yppzimbabwe@gmail.com.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai, maita zvakanaka.
Aiwa, tinokutendai mukoma Tinashe. Aiwa vateereri, nhambe tambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvinotochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu
simba rangu Jesu simba rangu munodi pasi
kana ndakaneta
manero akanaka vatereri ndini tanonoka wande ndichikutambirai nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi ndinoda kumbopa vatereri mukana wekupa pfungwa dzavo pane dzimwe nyaya dzatakanzwa dzichitsanangurwa pachirongwa chino tiri kutaura nani uye muri kupi
masure sei baba tanonoka netimu yese studio 7 ini ndiri tanaka ndichikutaura ndiri muHarare
mashoko enyu ndeapi akanangana nenyaya ipi
nyaya yongochani yamakomenti aiyi baba tanonoka handifungi kuti inyaya yemweya chete kana kuti nyaya inokonzwa nasatani chete ini ndinoiona senyaya inonyanya kukonzereswa neprimary socialization inosangana nemwana anozoita ungochani vana ava vanozonzi vari kuita vanozoita ungochani ava vanhu vekuti makavatarisa mukukura kwavo vanenge vakakura sekuti tegetere mwana mukomana anenge akakura muenvironment yakazara vasikana iye okura achifungudzira kuti iye musikana zvinova izvo zvinozokonzesa kuti azoita chingochani kana azokura naizvozvo vana vakomana vanokurawo vachipiwa zvidhori nevabereki vavo vachifungidzira kuti vari kutedzera chirungu kana kuti chingezi izvi zvinokonzesawo futi kuti pavanozokura vakure vasingazivi jenda roo yavo
chii chamunoda kuti chiitwe chii chamunokurudzira
ndinoda kukurudzira baba tanonoka kuti musanyanye nevanhu vese makereke musanyanye kubate nyaya yengochani senyaya imwe yechina kana muchida kuti tizoikurira senyika yezimbabwe asi tiibatewo senyaya sepsychological issue tikaibata tichidaro ndinofunga kuti tingaikurire nyaya yongochani nekuti ongochani hauite wakaipa unopesana netsika nemagariro edu sevanhu vatema ndatenda zvangu
tinotenda zvikuru nemashoko ako tanaka tochienda kune umwezve mutereri tiri kutaura nani uye muri kupi
ndini munyaradzi kugweru kwachiundura
munoda kutaura pamusoro penyaya ipi taura henyu tinzwe
ndoda kutaurawo takanangana nemubvunzo wangu vanhu vemachechi vava vanotiwa kuchatisa varume nomurume vachiroorana vachishatisa mukadzi nemukadzi vachiroorana vanhu vayazve vozotanga kutopuwa kodzero yokuva married couple vobva puwa kodzero yekuadhopta vana
chii chinokunetsai panyaya iyi nhaye mukoma munyaradzi
pavana apapapa hamuoni were vemachechi emafundisi kuti munenge mochikora kodzero dzevana vamuna adhoptava uye nyika yo saizvoonewo here vana ava vanovharirwa muenvironment inoitwa chingochani vopinzwa pfungwa dzechingochani tichakanaka musoro mavo vari vaduku vava vana vanokura vachigamuchira nekunzwisa chingochani zvabva mumusha mavanenge varerwa zvokanganisazve mafungiro evana ivava ndiona sekuti vafundisi apa hamupaoni here vafundisi kuti apa muri kuparashika ipapa muri kuparashika hongu senyika tinopota tichitarisawo kodzero dzemaminority groups asi maminority groups achoka ari kuramba akachipepechueta humwe hunhu hwagara husi hwakashata otanga kunohupfekera kuti mupfungwa dzevana isu tambovanzwira tsisi sevafundisi kuti oraiti ngativabhabhatidze ngativagashire tivape zvirayiro vadle takuvapa zvekuti kodzero kuna dhoputa vana vopfekera futi pfungwa dzechingochani dziyamo vana vaduku vana vaduku vakukura vakatokanganisika vafundisa mo muri kuti udina po apo
tinotenda zvikuru mashoko amukoma munyaradzi kwachiundura uko vatereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunoda kugovana nevatereri vechirongwa chino tumirai maaudhio enyu pawhatsapp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichikusarisai nemufaro
tinotenda tanonoka wande uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo chikwata chedynamos chatora umambo hwenhabvu hweHarare nekurova Capes United mumutambo mukuru watambirwa kuNational Sports Stadium nhasi Michael Kariati anoti panyaya inotevera
vatsigiri veDynamos vari murufaro mushure mekunge chikwata chavo charova Capes United 2-0 ndokuswedera pedyo nezvikwata zviri kutungamira makundano ekaso laga Premier Soccer League. Dynamos yanga yatamba mitambo mitatu isina kukunda. Mutsigiri weDimbare vaTedius Bunu vanoti nyika yese iri kufara kuti chikwata chavanoti chenyika chakunda.
Atinoda kufara ene ivini nyika yese inobva yatofara nemadzimai edu anga nenguva asingadyisadza nenyama nhasi anoidya nekuti
Dynamos yave nemapoints 10 nerimwe chete uyezve iri pachinzvimbo chechitanhatu asi mapoints matatu chete pasi peHighlanders iyo yave kutungamira makundano aya. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vatinwe Tanyara avo vabva kuBulawayo kuzona mutambowi vanoti havasi kudzokera kuBulawayo nhasi sezvo vari kupemberera sezvo mangwana vasiri kuenda kubasa.
Ndozvinhu zvinondinakidza izvozvo kana Dynamos ikahwina paCapes United vamwe wangu unozva kusununguka zvisingaiti ndenge ndakomborerwa.
Highlanders yatora utungamiri hwegungano iri mushure mekurwa hwange 1-0 ndokupinda mumapoints 10-4. Kurohwa kwayaitwa neDynamos kwasiya Capes United iri pachinzvimbo chechitatu iteverwa neFC Platinum iyo ine mutambo mangwana neHerentals National Sports Stadium. FC Platinum ikakunda mumutambo uyu inoenda pamusoro petafura asi yozosiyiwa neHighlanders nezvibodzwa. Asi Capes United iyo yanga iri pamusha muHarare Derby iri kunyemwerera yakananga kubhanga mushure mekunge mutambo uyu waunganidza chaunga chinotyisa. Izvi zvaiva mushure mekunge PSL yakaramba chikumbiro checaps yacho kuti mutambo uyu uite madhora mashanu ndobvuma madhora matatu. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaGwanda Gombera vanoti chidzidzo kune vanga vachida kukwidza kuti zvikwata zvinowana mari yakawanda pagedhe nekubhadharisa mari shoma nekuti inokwezva chaunga.
Muzimbabwe zvinhu zvakatiomei chano saka zvinenge zvinotibatsira kuti tinosapota timu pamitambo iyoyo zvikurusa tinotenda kune dangwe rePSL nezvaratora.
Asi maroverwo aitwa makepekepe ashandura mafambiro anga achiita hondo yekurwira mukombe chiratidza kuti mukombe ungangoramba kudzoka kuHarare zvekare. Asi chiri kufadza ndechekuti zvikwata zvese zvine mukurumbira Capes United, Dynamos neHighlanders zviri kukwikwidza zvakasimba kutora mukombe weligi uyu. Mukombe uyu uri mumaoko uyezve wanga uri mumaoko eFC Platinum kubvira muna 2017. Mune mimwe mitambo yatambwa nhasi. Triangle 1, Chicken Inn 1, Shesham 2, Cranbourne Bullets 1. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Aiwa, tinotenda zvikuru Michael nekutipa zvabuda munhau dzemitambo nhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Muchinoi nhasi munonzi maita bata murefu bata mupfupi pange pachirwisana mapato maviri anopikisa anoti reMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora nereTCCC inotungamirirwa navaNelson Chamisa. Zesa inonzi yavimbisa varimi vari kuda kurima gorosi kuti ichange ichitanga kuvapa magetsi anokwana kutanga mangwana. Varimi vanga vachichema-chema kuti vatodzikisa ndima yavo yekurima kana kuti mahekta gore rino nekuda kwekushaya magetsi. Munhau dzemitambo, chikwata cheDynamos charova icho Capes United 2-0 mumutambo wePremier Soccer League, zvabva zvapa kuti chikwata cheHighlanders chinde pamusoro pegungano iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyamina Gibbs Dube munaudze isindebele.